Uyo ndimu shaka bupo matavire achiti kisimusi yato shika pa musika mkuru wembare nasi pange paine vanhu vashoma vange vachikwira mabhazi zvekuti mamwe makambani ange achitoderedza mari dzemabhazi. Ongororo yaitwa neStudio 7 pamusika uyu yaratidza kuti mabhazi mazhinji ange asina vanhu uyewo ivo vemabhazi vati vanhu vange vari vashoma zvakanyanya kana zvichienzaniswa nemakore apfuura. Mumwe anoshanda neimwe kambani yemabhazi anotakura vanhu vanoenda kwamutare uyo ati anonzi Tawanda ati gore rino zvinhu zvakaoma uye kwange kusina basa rakawanda. Tawanda ati makore apfuura panguva yekisimusi vanosiwanzokwidza mari dzemabhazi asi gore rino hakuna vanhu saka mari hadzina kukwira. Ati semuenzaniso kambani yavo iyo inobhadharisa madhora 12 kuenda kwamutare nhasi yange yadzikisa mari kusvika pamadhora manomwe, kuenda kuchinoi kubva kuHarare uko kunoita madhora 4 kusvika pamadhora 6 kana vanhu vakawandisa kwange kuchiita madhora 3 chete. Mumwe mukuru wekambani yemabhazi yeCNG anoenda kukariba vaElvis Chiveto vaudza Studio 7 kuti vanhu vambotifambei mangwanani asi masikati kwange kusina vanhu. Mumwewo anochaira bhazi rinoenda kumvurwi vamishe gumbo vaudza Studio 7 kuti kwange kusina basa uye vange vamira pamusika kwemaawa 4 vachitadza kuzadza bhazi ravo.
Ngwanza kunodhoba tsandizvimwe $10
Vakadbet Kawara avange vachienda kukaroi vaudza Studio 7 kuti gore rino pange pasina nyonga nyonga pamusika wembare uye vakwira bhazi zvisina mirijonga.
Nasi ndaona zvanga zviri nani hazvo because mabhazi kuya anga achiuya asi amboti nonokei sekambani yandinofamba nayo kwaCAG yamboti nonokei ndodaira kuti vanga vakawandirwa nevanhu sezvo iri holiday.
Zvichakadai mapurisa ange akawanda pamusika wembare uye masikati mukuru wemapurisa muHarare Senior Assistant Commissioner Shadrick Mbaiwa nevamwe vavo vashanyira musika wembare vachiona kuti vanhu vange vachifamba zvakanaka here. Vachitaura nevatori venhau pambare mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vati pane mamwe makambani ange ari kubhadharisa vanhu mari dziri kunze kwemutemo uyewo pane mamwe mabhazi ange asina zvinodiwa nemutemo.
Mamwe mabhazi haana mapemits, haana mvumo yekutakura vanhu. Tabata mabhazi maviri anoita iwo mushaya vanhu school yekumasvingo. Vane bhazi rinofanira kutakura vana vechikoro asi rakuya muno muHarare richitakura vanhu risina mapepa kufamba rwendo rwakadaro. Saka inyaya yatinotoongorora bhazi ritaritora uye zvetichariendesa VID. Tazoona zvekare bhazi reRoadlink risina mapepa rine pemiti yakaexpire richitakura vanhu zvekare. Zvinoisa upenyu hwevanhu mutsaona nokuti kana vakaita tsaona hapana compensation nokuti havana insurance.
Kunyange hazvo vazhinji vatadza kufamba nekuda kwekushaya mari pamwe nekuoma kwakaita zvinhu munyika vanyati vati kushayikwa kwevanhu vange vachifamba ingangove nyaya yekuti vakateerera chikumbiro chemapurisa chekuti vafambe mazuva ezororo asati asvika. Makambani akawanda pamwe nehurumende vakatadza kubhadhara vashandi mari dzavo dzemuhoro pamwe nemabhonus izvo zvichaita kuti vanhu vatambe kisimusi vasina chekubata. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.